Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anasi uri musi wechina kukadzi 6 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti bato ravo richatonga chete munyika ino chero hazvo zvinhu zvikanonoka kuitika. Dare reSenate remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaive munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZanu PF Youth League vaGodfrey Tsenengamu vanoti vari kutambira danho rakatorwa nebato ravo rekuvabvisa pachigaro chavo vachiti naivowo vainge vasvika zera rekuti vange vachisiya kuve nhengo yevechidiki mubato iri. VaTsenengamu vanotiwo havasi kuzoenda kuchikoro chechitepo School of Ideology uko vakanzi vanofanirwa kunodzidziswa nezvegwara remusangano. Vanoti kana kuri kunzi vaenda kuchikoro ikoko vanofanirwa kutoenda kosemudzidzisi kwete semwana wechikoro, vachiti maonero avo ndeyekuti vacho vari kuti vanofanirwa kuenda kuchikoro ndo vakatofanira kudzokera kunodzidziswa gwara remusangano. VaTsenengamu vakamiswa kuve nhengo kumwe nechigaro mubato reZanu PF pamwe chete nevaive munyori muboka revechidiki vaPupuraito Garepi navaLouis Matutu mushure mekunge vafumura mazita evamwe vana muzvina bhizimusi vatatu vavanoti vari kuita zveuori uhwavanoti hwauraya nyika. Vana muzvina bhizimusi vakadomwa nemazita vanoti muridzi weSakunda Holdings iyo iri kuwanisa nyika mafuta edzimotokari vakuda kwasheta gwirei, sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara, pamwe nemuridzi weGreenfuel waBilly Rotenberg. Vatatu ava vakanzi vacharamba vari nhengo dzeZanu PF kwemwedzi gumi nemiviri yavachange vakamiswa kubata zvigaro. Ngatinzwei hurukuro yataita navaTsenengamu pamusoro penyaya iyi.
Handina pandakaita dambudziko nedanho ravakatora rekuti vange vachitibvisa pazvigaro, nekuti ini kutanga mazuva adariko kana muchayeuka pakambofamba shoko rekuti ndakanga ndanyora gwaro rekuti ndava kuzvipira kusiya basa rekuva tete wemusangano kune vechidiki. Saka ndiri munhu akanga akagadzirira kuti ndisiye basa kubandiko revechidiki ndava kuzvipira hangu kuti no ndikwanise kuenda kune rimwe bandiko revanhu vakuru. Saka pavatora danho ravo rekuti no vanodzidzisa mabasa hazvina kumbondikahadza, uye ndo chikonzero nei makaona takanga tazvipira kubva pamuzinda webato tichinoturira mashoko edu kunzvimbo isina chekuita nebato. Ndokusaka zvakare makaona takanga tasvika panzvimbo yekuti no hatisi kushandisa zvigaro zvedu zvekumusangano kutaura mashoko edu, nekuti taizviziva kuti mukati medu mune vamwe vanhu vabatwa neiwaya hatisi kududza kuti makateo.
Takaonawo bato richiti munofanira kuendeswa kuchikoro kuti munge muchidzidziswa nezvegwara remusangano. Makatambira sei danho iri?
Zvakandishamisa kuti vakuru vemusangano vangataura shoko rekuti isu nekuti tadoma mabasa ari kuitwa eumbavha, ugororo neukopokopo, tonzi tiendeswe kuchikoro chechitipo ideological college. Zvinongotaridza bedzi kuti mukati mevatungamiriri vedu vatiinavo musangano ivo pachavo ndivo vatorasa gwara, nekuti vari kuzvipira kuprotekta kana kuti kudzivirira mbavha vachirega nyika ichitambudzwa, vanhu vachitambudzwa saizvozvo. Saka ndakati ini handisi kuzomboenda kuchitepo ideological college kuti kutotora kwandakaita danho rekuti tinofanira kurusa mabasa eumbavha neugororo nechindingo venyu tiri munyika kutotaridza kuti ndinoziva chakanakira nyika uye ndinoziva chinodiwa neruzhinji rwevanhu ndanga ndiri kutotaura nevamwe kuti dai zvanga zvichitobvira ndini ndaifanira kutoenda kunoita mudzidzisi wegwara remusangano uye negwara renyika kuti tepo dhani kuti ivo vari kutadza kuziva kuti nyika inoda kuchengetwa nhaka yevana inoda kuchengetwa ndivo vangaudze isu kuti tiende kuchitepo ideological college
pane vamwe vatsenengamo vari kuti maitiro amakaita hanzi pane vari kushandisai munoti
mashoko enhema iwayo mukoma ekuti vanhu vangati tine vanhu vari kutishandisa nekuti kana mukacherechedza ini ndakataura kare kuti ndadarikidza makore ekunge ndiri mubandiko revechidiki ndichiti ndava ne 37 years kureva kuti ndiri samusha ndiri baba hongu kubato ndinenge ndichinzi wevechidiki but kumba kwandinenge ndabva vana vangu vanenge vachiziva kuti baba vedu vabuda uye kana kumadzitezvara havambondifoneri vachiti kana paita dambudziko fonerai muyudzi vanotifonerai mukwasha kureva kuti ndava munhu mukuru
avanga vari vaimbo vemurongi vemisangano muboka revechidiki rezanu pf vagodfrey tsenengamo vari parunare muHarare nestudio 7 Dare reSenate remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. VaTrump vakaponeswa munyaya idzi nenhengo dzebato ravo reRepublican Party idzo dzakavhota dzichiramba kuti vawani kuvaine mhosva. Nhengo imwe chete yebato iri vaMitt Romney ndivo chete vakavhotera kuti vaTrump vawani kuvaine mhosva. Nhengo dzose dzebato rinopikisa reDemocratic Party dzakavhotawo dzichiroverera vaTrump nemhosva asi dzaive shoma zvichienzaniswa nenhengo dzeRepublican Party. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata Dr. Moses Romano vari kuOhio muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoona sekuti hazvina kufamba zvakanaka bani kuti hapana mawitinesi akadainzwa munyaya akarambidzwa. Kuti auye kuzopa umboo hwakanga hwachiziwa pamusoro sezvakanga zvichinziwa Trump wakanga wakanganisa. Saka ndiri kuona kuti kungoramba wachishandisa chisimba hapana kunyatsotongwa kwakanaka bani kuti hapana uchapupu hwakapuwa hunorangidza kuti wane mhosva yawakaita. Dai wakanga wadainza wanhu waiziva zvawaida kutaura ndaifungidzira kuti era tichitaura kuti wakaregererwa zvakanaka uye hawana mhosva ba. Zvino pari zvino tinongoona kunge kushandisa kwechisimba kwekuti warege kuzotongwa zvakanaka.
Imi munoona sei takatarisa mabatirwo akaitwa nyaya iyi nemademocrats nemarepublican nemuno muAmerica?
Ndinoona kuti madhemokrasi akaita zvakanaka nekuti wanenge vachitiwo mutungamiriri wenyika haasi pamusoro pebumbiro remutemo wenyika. Avowo maRepublicans ndinoona kuti wakaita zvekudzvinyirira nekuti ndo wakawanda muSenate yakazoti vaTrump havana mhosva. Saka ndinongoona kunge vanhu vari kuti iclub iri pamwe chete kuti mumwe wedu haanganziba ane mhosva obva aregererwa nemaRepublicans. Ndo maonero angu iyayo.
Vamwewo vari kuti ivo vakaona kunge zvanga zviri kuitwa ipapo ndo zvinofanira kuitwa pautongo hwejechetere kuti munhu anokwanisa kusimuka achitaura iye kuti ini zvakati handisi kubvumirana nazvo angave ari muRepublican kana muDemocrat asina chaanozoitwa mushure mekunge ataura izvi. Munoona seizvi?
Ndinoona ndo zvakanakisisa nangure zvaanenge achiona freedom of speech. Inoreva kuti munhu anotaura zvaanotaura pasina chinozoitwa ba kune munhu anenge ataura. Izvozvo dai zvikaramba zvichiitika zvinokurudzirwa kuti vanhu vataure vakasununguka vasingatyeba uye pasina kuvhundutsirwa ba kunouya.
Tingaona Zimbabwe ichidzidzei pane zvatakaona zvichiitika izvi?
Zimbabwe tinodzidza kuti vatungamiriri wenyika vanofanira kuti vagova responsible kune nyika yavo accountable kune vanhu vanenge vakavasarudza. Hapa nyika ndio unofanira kutonga vanouya vachitonga vachisarudzwa vanofanira kuva vari pasi pemutemo ivowo. Zimbabwe ine zvekudzidzawo zvekuti vatungamiriri wenyika havafaniri kuva vari pamusoro pemutemo yenyika. Zvinokurudzirwa kuti vanhu vese vagotaura vakasununguka zvavanenge vachida kutaura pamusoro penyika uye pasina kutya kana kutyisidzirwa kunozoita kuna vanhu vanenge vataura.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Dr. Moses Romano vachitaura vari parunhare naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica.
Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kwakare kuChina, kusanganisira zviri kudzidza kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. China inotiwo iri kutora matanho kuitira kuti Zimbabwe isaite munhu anobatwa nechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mumushure memusangano wavaita negurukota rezveutano vaObadhaya Moyo, mutevedzeri womiriri weChina muZimbabwe vaZhao Bosheng, vati parizvino vasati vaona shoko rekuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvawirwa netsaona yecoronavirus iyi. VaBosheng vati nyika yavo iri kuita zvose zvaingagona kuchengetedza vairuzhinji vari munyika yavo.
Taken good care of. Just this morning, I had a telephone conversation with the minister counselor of Zimbabwe.
Vakachengetedzeka huye vane utano, ndiudza kuti haasati awana shoko rekuti pane chizvarwa cheZimbabwe chatichawana dambudziko. Kwaiswa namba dzerunhare dzakangomirira zvizvarwa zveZimbabwe kuti vashandise vakasangana nedambudziko.
And deal with the concerns of Zimbabwe nationals and students.
Vaboje na virus achisviki muZimbabwe vari kukurudzira zvizvarwa zvekunyika yavo kuti zvimbomira kushanyira Zimbabwe. Vatiwo vanenge vauya vari kuvachengetedza kwemazuva 14 kuti vasasangana neveruzhinji.
We have already sent out the consular notices to the
Tatataurana nevanhu vedu kuChina vatichakurudzira kusauya muZimbabwe kuitira kuti tichengetedze utano hwevanhu vemuno. Kune avo vanenge vauya tinovachengeta kwemazuva 14 vasati vasangana nevamwe.
We also say that we ask them if some Chinese nationals come to Zimbabwe now, they have to be self-quarantined.
Vamoyo vatenda zvikuru matanhari kutorwa neChina mukuedza kudzivirira kuti coronavirus isapinda muZimbabwe. Vamoyo vati vari kuwana rubatsiro rwakawanda vakatiwo China yazvipirawo kubatsira Zimbabwe kugadzirisa nzvimbo dzakatarwa kuti vanenge vabatwa nechirwere ichi vachengeterwe.
Very happy to note that today they've decided and agreed to assist us, you know, in upgrading our isolation facilities.
Tine mufaro kuti vazvipira kutibatsira kugadziridza nzvimbo dzatakapatsanura kunoenda vane zvirwere zvinotapuriranwa kwatakati ndokuchaenda vanobatwa nechirwere ichi.
In the improvement of the isolation.
Kusvika pari nhasi, vanhu vanosvika 600 varasikirwa neupenyu nekuda kwecoronavirus, uye vanhu vanosvika 24 vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachaputika muChina gore rapera. Mubati wehomwe musangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Nomen Matara, vaudza Studio 7 parunare kuti zvakakosha kana China ichigadzira kubatsira Zimbabwe sezvo isina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano. Vamoyo vazivisawo kuti hapana munhu atabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, kunyange hazvo vanhu vanodarika 900 vari kuongororwa kana vakabatwa nechirwere ichi. Vamoyo vatiwo vari kukurudzira veruzhinji kuti vambomira kuenda kuChina pamwe nekune dzimwe nyika dzakatapurirwa chirwere ichi. Dzimwe dzenyika dzave necoronavirus dzinosanganisira Malaysia, France, Canada, Belgium, Malaysia, America, German, Britain, Japan nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwevarume makumi mana nevanomwe varikupomerwa mhosva yekuita zvehungochani muNigeria kwambomiswa zvakare kechitatu sezvo chapupu chisina kuenda kudare. Nyaya iyi yakatanga kupinda mudare muNigeria muna 2014. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vari kushanyira muzinda weWhite House nhasi uko vachakurukura nezvekutengeserana kwakasununguka nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Danho rakatorwa nebato reZANU-PF rekumbomisa nhengo nhatu dzeboka revechidiki kuve nezvigaro mubato kwemwedzi gumi nemiviri mushure mekufumura uori rinonzi nevamwe rinosiya bato riri kutonga iri rave pakaipa sezvo richiita serinopanicha vanenge vafumura uori. Vamwewo ndo vanoti vatatu ava vaikodzera kudzingwa mubato sezvo vakashandisa nzira dziri kunze kwegwara rebato mukufumura kwavakaita vanamuzvinabhizimusi vatatu vavanoti vari kuita zveuori. Vatatu vakamiswa basa vanoti vaive mutungamiri wevechidiki vapupuraito Garepi, mutevedzeri wavo vaLouis Matutu pamwe navaGodfrey Tsenengamu ava vaive munyori anoona nezvegwara remusangano. Vechidiki ava vanonzi nebato reZANU-PF vakarasa hunhu mushure mekunge vadoma vakuda kwashita Gwirei vanove mukuru weSakunda Holdings, vaBilly Rotenberg veGreen Fuel pamwe navatafadzwa Musarara vanovesa chigaro weGreen Millers Association sevanhu vari kuita uori hwakanyanya munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nenhengo yevechidiki muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi. Tatanga nekubvunza vamugwadi kuti vanoona sei danho rakatorwa nebato ravo.
Chekutanga chatinongoda kuti vana vemunyika yeZimbabwe nepasorosi vazive ndechekuti vakomana ava vanga vari vatungamiriri veyouth league havana kudzingirwa kuti vataura mashoko anopikisana neuori, havana kudzingirwa kumuhwa kana kutuka uori, vadzingirwa approach kana kuti nzira yavakashandisa kurwisana yauori. Ndokunga munotondera kuti vakomana ava vakamboita futi press conference nevatori venhau vakataura ma7 vakawanda wanda nyaya idzodzo hadzinakwa dzakadzisvika. Saka vakuru vakamboti ko nyaya iyi yamunoita iyo kunodoma mazita evanhu wedza kuti vaita uori kana kuti havana, but handiyo nzira inoshandiswa kurwisa uori. Umwe noumwe bato rimwe nerimwe kana chipoka nechimwe chikango mukatongotanga kungodaidzira mazita kuti ingari kuita uori chimwe chonodaidzira uko ndiyo here nzira yekurwisa uori yatinayo? Aiwa, haisiyo. Saka ndicho vatungamiri vemusangano uyitsvai nenyaya dzenyu mumusangano, nekuti izvi zvamunoita zvekunoita muchibudisa mazita evanhu panze moti ndo vari kuita uori, vanhu vaya vakazoonekwa kuti havana mhosva zvinosiya musangano uri papi.
Vamaguhu, munoti nedanho rakatorwa neZANU-PF?
Chekutanga ndinoti varume vaviri ava vakafumura uori hwatinongoziva hedu tese vanhu vanofanira kuti varemekedzwe, nekuti vakatora danho rinokwanisa even kukanganisa upenyu hwavo ivo. But chinhu chinonyadzisa kuti Politburo yeZANU-PF haina kuda kana kutomboita ongororo yekuti zvataurwa nevanhu ava zvingave zviine chokwadi here kana kuti ndezvemanyepo. Havana kumirira izvozvo, vakabva vatomhanya kunovasuspenda mumusangano. Padaidzirwa nyoka kunzi mumba mapinda nyoka, vanhu votora miti votanga kurova nyoka iya iwoonekwa uchidonhedza misodzi. Uri kuchenei? Une ukama nenyoka here? Mwana wako here ari kupondwa? Saka ZANU-PF yaratidza kuti vanhu ava vanovaziva, uye vamunangagwa varatidza kuti ndivo Archbishop vari kuodhina mbavha nemhondi dziri kuparadza ikonomi yeZimbabwe.
Vamugwadi, munoti
nyaya isiri kunzwisa havo yekuti vamatutu nevanematsenengamu nevatogare pavasivo nhengo dzemusangano kana maZimbabwe atanga kutaura nezvecorruption. Munhu wese hakuna munhu angadifenda corruption, nekuti corruption inoita kuti mikana iwandire kumusoro setsvimbo asipadzi asi vana vachinonga svosve nemuromo. Saka hakuna munhu angakwanisa kumira achiti aiwa corruption ngairambe iriko, asi pavari kupota tete ndepokuti kunyange ivo vamunangagwa vanotaura kuti corruption ngaiitirwe pasi uye ngairwise hurumende yavinofanira kurwisa uori, asi havana kumbozivirwa musangano nyaya iyoyo.
vachiwenga vamuhadhi vatungamiriri vokuti every level kunyangwe nesu tikutaura pano kuti pasi neuori ngaudzingwe mumusangano mungava muhurumende kana mungava mumaprivate sectors nomumasocieties mese matinogara ngatidzisire uori hazvidzingisiri musangano izvezvo asi chinozodzingisa musangano ndechekungoti munhu wanodrafta list yake pamwe udazvida uri kumba ungoti vajonga kandemiri natoita serenyu apo panze mangwana vajonga kandemiri voonekwa pamwe havana mhosva yavapara zvinosiya musangano papi zvingaitawo here kana ndimbe uye imwe nyaya yavakadzingirwa nekuti vakataura ivo papress conference kuti takazvimiririra tambosiya mabhachi emusangano pasi hakuna ndiri yezanu p f pakamboitika dambudziko rekuti munhu unoti kana kuti pakaita samai muchinguri kana ivo purezidendi voti nhasi ndakumbotaura ndakazvimirira somwana wokwamapanzure ndakumbosiya majaketi rangu romusangano ndorambotaura ndakangozvimiriravo nyaya iyoyo ndo yavakakanganisa nokuti haungasii basa vaukapiwa nemusangano woti ndakumborisiya ndakuita zvangu
regai tinzwe kuna vamaguu chii chakaitawo kuti vakomana havasangoenda kana kumapurisa nemazita yaya kana kwekuye kuzimbabwe anticorruption commission
vanozviziva kuti muzimbabwe munhu anoita huori kana kuponda chaiko muzita rezanu p f hauna kwaunonomhanara nyaya yacho saka chavakaita vakomana ava chachiri chekutaurira veruzhinji kuti ndidzo mbavha dzaparadza nyika asi hachisi chinhu chitsva chavanga vachitaura saka uori hunozikanwa purezidendi varimo mazviri ndosaka vakomana avo vakaona kuti hatingaende kunomhangarira purezidendi kuna purezidendi wacho rega tiudze vana vezimbabwe kuti veduve nyika yapera nemakoronera aya ndosaka vakaita go public hanzi kambudzika zvarive pane vanhu kunzi nditandirwe imbwa kuenda kunoshambadza pane vanhu kuti kana pakava nechichaitika moziva kuti inyaya yekuti tafumura mbavha idzi
vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vari mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu manzwawo zvakare kubva kunhengo yevechidiki muzanu p f vatafadzwa mugwadi vaviri ava vanga vari parunare muhurukuro yanga ichikokerwa nestudio 7 mukuenderera mberi nekuongorora kwatiri kuita dambudziko renzara yakatarisana nenyika vamwe vagari vemudhorobha renorton vanoti nhamo yapfunya chisero munharaunda yavo sezvo vasina zvekudya mutoro wedu wenhau thomas chiripasi anotipa nyaya inotevera
munhu akasvika pamusika wekatanga munoton anotambirwa negurumwandira revanhu vanenge vachitengesa hove madomasi muriwo nezvimwe zvose zvokudya zvinodiwa nevanhu mudzimba asi havasi vese vagari vemunoton vari kukwanisa kutenga chikafu sezvo vamwe vakaita samai mary gara pasi avo vanogara nemurume wavo anorwara pamwe nevana vatatu nevazukuru vaviri vachiti vari kukanga waya
varume vangu ava vakastroka ndokuruhwa njere havaoni havatauri papa zviya zvokuita nyaya kudya havadli zviya zvokuti unotiwo munhu adla chinondinetsa ipo pano kubva e2013 kusvika izvozvi sipo chaiyo inondinetsa ndine vana vechikoro vazukuru vandina mari yacho yekuti ndinhingire ipapa vanozviitira mapamba handikwanisi kuti nditenge mapamba acho
amai gara pasi vanoti chikafu chiri kuvadhurira zvakanyanya zvokuti havana kana chavari kukwanisa kutenga kuti vararamise mhuri yavo
bhagedhi rechibage $100 kugaisa $15 ini kazhinji kandinowanzoita ndiwanzobatsigwawo nevanondibatsira shamwari ndodzowanzozibatsira kana kufonawo muhama vandakaberekwawo nawo handinewo chokubata vanondipa apo napapo kungogara uchingotambura izvozvi mwana chai chai gore rapera rose wakabhadhara temu imwe chete hana
amai gara pasi vanoti nekuda kwekushaya chikafu kwavari kuita zvave kuvaomera kuti vachengete murume wavo zvakanaka sezvo akaremara mitezo
hapana vatinongovapa sadza iroro hapana chimwe chandingakwanisa kuvapa isadza izvonyange dai vachiva dai vaitaura maivabvunza kuti sekuri mambo mweivo chokuti mungaita utano rinongova sadza sadza racho ranga riri mavheji mavheji acho kwandakaa ndaindavoko ndatagwawo nemota kunhamo ndokwandakabva nezvimavheji izvozvo zvatavabika tikatodla todla futi manero
Vamwe vari kushaya inherera dzakaita sapatients maviri ane makore 13 ekuberekwa, uyo anogara nevanengena vake vatatu mumusha wengoni muno munoton. Mwana uyu anoti iye nevamwe vake vanotorarama nekubatsirwa nechikafu nevamwe vagari munharaunda, uye anoti wonguva zhinji iye nevanengena vake vanoenda kuchikoro vasina chavaisa mudumbu.
Chikafu ndizvozvo asi chinenge chiri chishoma, hatisi kuguta. Kuchikoro hatikaenda kuchikoro tinodzingwa, hatina kubhadhara school fees, saka pane nyaya.
Vamwe vakatarisana nedambudziko renzara ndamai Modesta Chindamba, avo vanogara nevana vavo vanomwe pamwe nevazukuru vashanu mumusha weKatanga. Amai Chindamba vanoti vave kutoswerera kunhonga zvigubhu zvakashandiswa kuti vatengese vawane chouviri.
Zvigubhu zvatiri kunhongawo mazaano zvatikaona mwachinhonga kuti hanzi zvinoita, tiri kunhongawo zvigubhu kuti tizotengesawo. Ameno vanhu vacho mari yacho iri pasi, handisiku zvati vanenge vachizotengesa nemari, asi mari yacho iri pasi, tisati tazvitengesa.
Nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa vanoti vari kuedzana pose pavanogona napo kubatsira mhuri dzakawanda nechikafu vashanda pamwe chete nemakanzura. Vamuliswa vanoti chimwe chechikafu chavari kupa vanhu vakachipihwa nemutungamiriri wenyika kuti vagovere vanhu vasina chikafu.
Toni ine population iri kukura, inzvimbo yanga yakavakwa infrastructure to cater for 30,000 people, here zvino zviya 80,000 to 100,000 people. And zvakawanda zvati wandei nekuwanda kwaita vanhu, zvakawanda zvinodiwa nekuwanda kwaitawo vanhu, chikafu kunyanya chinodiwa and so forth. Kukura kwaita Norton land haina kukwira, kukura production haisi kunyanyo ita nemazvo. Though it's a peri urban area, kune farming iriko land kunana ward 13, 14 and 15. Drought haina kubetsera zvakare kuti tibe tione kuti vanonana chikafu chavo. Vagara vachirima hawo mumatown imomo zvibagwe zvavo, asi pari zvino zvatiome inenyaya nedrought dzatareceive idzi.
Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vakatarisana nenzara munyika vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe, uye nhumwe yesangano iri inoongorora nyaya dzekuwanikwa kwechikafu iyo yanga iri muZimbabwe mukupera kwa2019 yakayambira kuti dambudziko rekushayikwa kwezvekudya munyika rinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Dhorobha reNorton ndiro rakanzi neWorld Food Program rine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha ose, sezvo vanhu makumi mashanu nemashanu kubva muzana vasina chekudya. WFP inoti nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munzvimbo dzakaita seNorton yakabva yaparura kekutanga munhoroondo mayo urongwa hwekubatsira vanhu vari mumadhorobha vari kunyanya kunetseka nechikafu uye mari. Ndakamirira Studio 7 kuNorton, ndini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhukadzi munyaya dzechikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. Mutungamiri tinodzokorora dare resenete remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ane kuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.